Frank James ndozitarake akapinda Subway mavideo anotoratidza achitopinda kuti ange munhu kwaye akapfekawo uniform dzekuita nge construction worker akapinda pasubway akatobhadhara ticket rake akatoswipawo metrocard rake akatopinda akapisira aita zvaaifanira kuita izvozvozvo. Tinongotenda Mwari kuti vanhu hapana akafa but vakakuvadzwa zveshuwa vanhu and tinongotenda Mwari kuti abatwa nokuti munhu akadaro kumungagara muchifunga kuti anogona kuzviita zvakare vanhu havambosununguka. So tinongotendawo Mwari kuti abatwa.
Kubatwa kwaaita uku kunorerutsa zvakadii kutya kwanga kwave muvanhu vemunew york?
Chimbofunga dai uriwe wakuvadzwa munhu wachionza haasati abatwa kana iri hama yako hazvimboita zvakanaka. MaNew Yorkers vanhu vakasimba havo. Munorangarira 9/11 yakaitika muno muNew York zvimwe zvakawanda zvakaitwa. So MaNew Yorkers vanhu vakasimba zvavo uye havatyi kuramba vachienderera mberi neupenyu hwavo. But kubatwa kwake kunobatsira kuitira kuti vanhu vazhinji vanotya vayava vanoramba vakuti munhu yabatwa vanokwanisa kuenda kumabasa vari vakasununguka vasingatye. Uye vakakanganisirwa ivava vanoziva kuti munhu akunosangana nezvaaitsvaga zvinova dumiro remutemo.
Hapanawo here zvizvarwa zvezimbabwe zvingadai zvakabatanidzirwawo mutsaona iyi?
Tinotenda Mwari kuburikidza neZim Family USA tinoona kuti hapana vana vezimbabwe vakabatwa nemamwe machurch nenge WhatsApp groups atiri ane mamwe akangowanda masocial WhatsApp groups kana even mafacebook. Ko vana vezimbabwe tinenge tichitsvagana tinotsvagana zvichingoitika unobva watanga kutsvaga naye ari kunew york ndiani ari kubrooklyn ndiani what's going on. So hapana mwana wezimbabwe akabatwa kana kuti akaafetwa nenyaya iyoyo. So tongotendawo Mwari pamusoro paizvozvo.
Tichitarisa nyaya dzekuchengetedzeka kwenzvimbo dzinokwirirwa zvitima neveruzhinji, pane zvamungati here zvingadai zvakapotsekawo nevanochengetedza nzvimbo iyi zvakabvumidza kuti murume uyu anga achipinda nezvo?
Pane vanoti mametal detectors aifanirwa kubata munhu iyeye. Pane havari kushandisa kumaairport mametal detectors ekuti pakangoita chinhu chinenge simbi-simbi chinenge futi-futi inovharira. Those metal detectors I know kuti vanawo muNew York but handifungi kuti vakaisa vakapedza zvese mese areas ese because unotomuona achitopinda nemabhegi ake maviri. Obviously mabhegi iwayo ndiwanga nechi anga ine futi nemabhomba iwayo. Saka dai mametal detectors ayaya anga aripo angadai akabva bata kuti no munhu ane chinhu chaainacho.
Ivo mapurisa muNew York vati vazivisa here chinangwa chakaita kuti murume uyu anga achitora matanho aya?
Havasati vataura hapasati paitwa anything so far hapana chati chataura kuti chii chaari kuitwa. Atobatwa anga achitofamba zvake tange munhu ari kuenda zvake kumbare kunotenga matomati zvofamba zvake iye achitosungwa. Vamwe vanhu vari munomu I mean just like any other places vamwe vachona mamental health issues.